Vachitaura nhasi apo vanga vachikokera veruzhinji mumigwagwa kuti vaende mangwana kunonzwa vamugabe vachitaura pamusangano wavo nevechidiki mumwe mukuru wevechidiki mumashonaland west vatapi vachitate vakurudzira vanhu kuti vasashande mangwana vachitate vayambira vemabhizinisi kuti vavhare mabhizinisi avo asi havana kutaura kuti vanenge vakavhura vanoitwa sei
pazuva iri semayuzi tirikugamuchira gushungo musha wese mangwana unenge wakavharwa bhizinesi rese rinenge rakavharwa munhu wese ari kuenda kucut grounds unosangana napurezidendi vamugabe it's a monster rally whereby we are expecting more than 100,000
asi vagari vemuchinhoi vashora urongwa hwekuvhara mabhizimisi vachiti vanhu havadye zvematongerwo enyika vamaxwell chinake mumwe wevagari vashoropodza kuvharwa kwemabhizimisi
zvinofanira kuzivikanwa ndezvekutizo isusu hatidye politics tinoda chikafu tinoda kudya nokutizo tichaenda kurali kwachoka toudzwa zvatinoudzwa ikoko but patodzoka kumba tinosvika toonawo zvinenge zvakatimiriro zvisinambochinja
panyaya yekuti vamugabe vave murwere anogara ari mundege achienda kunorapwa kunze kwenyika mumwe mudzimai amai sibusisi wendlovu avo vabva kurupane vanoti vanoda vamugabe vakadaro amai ndlovu vanoti vamugabe vane rudo nevanhu sezvo vachivapa mbeu kumaruzevha
ani ndiri kufara kuti mudhara wetu ari kuuya mangwana ndoti garamba akadaro isu tikumudaripo ipapo because zvinhu zvese isusi zvinotitira hapana chinhu zvinhu zvese anopa vanhu mbeu zvinhu zvese munhu ano rudo saka tiri kumuda
izvi zvatsigirwa nemumwe wevechidiki tatenda chimuke ati vamugabe avo vafamba matunhu mashanu vachisangana nevechidiki vari kuita zviri kutadzwa nevatungamiri vemamwe mapato
isu tiri kuti vamugabe ndavarambe vari panyanga nokuti varatidza kuti munhu achiri akasimba nokuti sofa vakwanisa kuita marali akati paspesi diki diki last week vanga vari kurupane 1 week later vari muchinhoi izvo zviri zvinhu zvekutadzikwa kuitwa navo vari kuzviti vane energy avo vari kuzviti vakasimba but tiri kuona kuti amugabe munhu achiri akasimba and isusu semayouth tichiri kutenda mupfungwa dzavo dzavanadzo dzokuti impower kuti tiende pane imwe level
mumwe murume mukuru anga achizviti ndewechidiki vamusa jari jari vanoti vanotarisira kuti vamugabe vataure nyaya yekupiwa nzvimbo dzekuvaka dzimba dzavakavimbiswa
zuva ramangwana tiri kufara chaizvo nenyaya yekuti purezidendi vari kuuya zvichikutawo isu mayouth saka kuti kuta kuita mayouth purezidendi tanga tine chichemo chedu chekuti mayouth ekuno mashonand west hatichati taragidziwa pane ground redu remastendi saka tikumbirawo purezidendi kuti vatiudze kuti vakuudze vakuru vedu kuti vatiragidze magraundi edu estendi kuti ari papa
vagari vemuchinhoi vagamuchira nemufaro kugadzirwa kwemigwagwa iyo yanga yakazara makomba vachiti dai kanzuro ikaramba ichigadzirisa migwagwa kwete kuti zvingoitwa kana vamugabe vachiuya vamugabe vari kutarisirwa kuvhura kiriniki nenzvimbo yekushandisa mishina yekuenda padandemutande ZANUPF inoti iri kutarisira vanhu vanodarika zviuru zana vachabva kumativi ose emunyika ndakamirira studio 7 muchinhoi ndini Arthur Chigoriwa.